Vechidiki kubva kumapato akasiyana siyana vachiimba kambo ishe komborera Africa vasati vatanga mitambo yavo nhasi paBelvedere Teachers College. Mitambo yanhasi yarongwa nesangano re4H Zimbabwe Foundation pasi pezvirongwa zvayo zvekukurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri wesangano iri vaJohn Muchenje vati vechidiki havafaniri kutomboita kana kushandiswa munyaya dzemirizhonga. Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya, mirizhonga haisiyo inokundisa sarudzo, asi kuti urongwa hwekuti mapato anoitira chiive ruzhinji kana achinge voterwa kana kuti manifesto pachirungu. Vati mitambo ndezvimwe zvichashandiswa kuunza runyararo munyika.
So nasta said as a youth katsanganei to celebrate Africa Day redu, then to write, let's use sport as a tool to promote peace, tolerance, unity and also development in our country.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi sachigaro wechikamu chevechidiki mubato reLabour Economists and African Democrats muzvare Caroline Mutasa vati donzvo remutambo yanhasi rakanaka chose, uye vadzidza kuti vechidiki vanogona kugarisana zvisinei nekuti vanobva kubato ripi.
Tiri kuti kubva nhasi zvichienda mberi isi vechidiki tichange tichiwadzana zvakanaka, tichatonodzidzisa vakuru vemabato edu kuti hazvibetseri kuti tikakavadzane, tiri vene venyika ino tose tinofanira kunzwana tichiwirirana.
Izvi zvatsigirwa nevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri wevechidiki muTCCC vaombera ishe nhende avo vati zvaitika nhasi idanho rakanaka mukudzivirira nyaya dzemirizhonga munyika.
Vechidiki veZANUPF neveTCCC veMDC veLead neveMCA vanogona kunosangana pamwe chete vachinoita zvinhu pamwe chete. Ndatinotanga taita macitizens tisati tadini taenda kumapolitical parties, so tiri vana vanyamunhu tose, asi chinhu ichi chakatikoshera kuti tinokwanisa kuti tikwanise kugarisana. Patinobva panapa taakuenda mupolitical season matasangana namo, vechidiki vese vanenge vachikwanisa kunoregedza kushandiswa munyaya dzemirizhonga.
Vatiwo zvakakosha kuti vechidiki varwire nyaya dzavo, kwete kungoshandiswa nevakuru muzvinhu zvakaita semirizhonga. Imwe nhengo yeZANUPF Youth League vataurai kundishaya, vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi chakanaka chose, vachiti ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nemutungamiriri webato ravo vaEmerson Munangagwa.
Isusu seZANUPF tine engagement and re-engagement yakataurwa naPresident wedu Munangagwa. We are not leaving anyone behind and we are not leaving any place behind. Ndosika vakaita Poland tagara tinoda zvekutaura nevanhu. Saa seZANUPF tauya tikati mapato yaitambe bhora tifare. Chirongwa chakanaka zvikuru kana vanotonga vachisangana nevanotongwa tifara pasina anotsamwira umwe kana anotsamwisa umwe.
Chirongwa chanhasi chatsigirwa nemasangano akaita seZimbabwe Youth Council neParliamentary Youth Caucus. Mutauri wekomishen nona nezvekuumba runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana mapato ezvematongerwo enyika akaungana achiita zvirongwa zvekuumba runyararo.
Zvose zvinoitwa zvine chinangwa chokuti pave nerunyararo, pave nekugarisana zvakanaka, uyezve pave nekuti kana pakaita maconflicts awo anenge achigadziriswa murunyararo, vanhu vachikwanisa kuenderera mberi neupenyu hwavo vachigara nokugarisana pasina bvonga mupopoto. Tinozvikudza zvikuru tichitoti ha dei zvaramba zvakadaro. Kunyanyanyanya kune vechidiki ava ndo vachine simba kandoro kumhanyamhanya nokuita sei.
Mirizhonga inowanda munyika panguva yesarudzo, uye vechidiki ndivo vanowanzoshandiswa mumirizhonga iyi. Musarudzo dzemaby election dzakaitwa muna Kurume, mumwe wevechidiki weTCCC vamboneni Ncuve vakaurayiwa mumirizhonga yezvematongerwo enyika kukwekwe. Kunze kweZANUPF, TCCC neLead, mamwe mapato apinda mumitambo yanhasi anosanganisira National Constitutional Assembly, MDCT neFront for Economic Emancipation, 4H Foundation inoti zvirongwa zvakaita sechanhasi zvichaitwa mumatunhu ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.